Hapana chakaipa kuti vanhu vemumapato vatange kugadzirira nezve sarudzo dzinotevera. Asi chinhu chikuru chatinacho munyika haisi dambudziko rekuti maelections haitwi, asi dambudziko ratinaro ndokuti maelections akaita sei anoitwa munyika. Saka kunyanyanyanya kune vanhu vemuGC nemamaoko zvepolitical parties vanofanira kutarira chinhu chikuru chekuti isarudzo rudzii, isarudzo dzakaita sei, kuitira kuti sarudzo dzinoitwa dzive nepfundiso kuvanhu. Ike zvino tine vanhu vezano vanosvika vakahwina 2013, asi chavaita nokuhwina kwavo hachisi kuonekwa. Ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka. Nyaya dzepovhadhi dzourombo dziri kuwedzera. Nyaya dzemabasa hadziko. Nyaya dzeindastiri haisi kumuruka. Saka chitsvambe chandinacho kuvanhu vemudistiri nevezano vari kuita zvemaelection, kuti ngatitarirai development yenyika through the power glass kana kuti through the power lens. Kuti zvinhu zvese zvatinenge tichiita tine zvingotaa nyaya yemasimba, nyaya yemasimba. Ko, nyaya yebudiriro iri kupi? Saka nyaya yedonzvo yesimba noti budiriro ndo chirwere chiri muZimbabwe. Ende MDC nezano inofanira kusiyana nenyaya dzavo dzokungoti maelections aambounzeiko. Nhasi vakahwina, chii chabuda? Chabuda hapana. Maelections anenge itwa efeki ega ega.
Asika Dr. Ruhanya, tichitarisa sebato reMDCT riri kupinda munhaurirano dzekuti ringagone kuzopedzisira raumba mubatanidzwa nemamwe mapato, ivo vari kutanga kutsvaga rutsigiro yezvino vanenge vozomira papi kana bato rakanga razopinda mubatanidzwa nemamwe mapato?
Izvezvo I think vanofanira kungogadzirira mapato ese izvena anoda kupinda mubatanidzwa. Vanofanira kugadzirira nyaya dzesarudzo. Kana vazobvumirana votogadzira, nokuti kana vakareka kutobvumirana ivo vagara vasingati basa zvinokwanisa kuzoita challenge. Saka mapato ese anotokurudzirwa ekuopposeni kuti varongedze vagare vakagadzirira, nokuti hauzimusi nenguva. Kana muti wacho kuzoti vataurira nenyaya dzemacoalition talks wasvika, vanhu vaagizetekeka kuti apa pomira ngana, apa poita ngana. Asi ese vanofanira kugadzirira, asi vanofanira kugadzirira haisi nyaya yekuti vagadzire kuti ndiani achapinda muconstituency. Kugadzirira kuti misangano yavo yakasimba here.
Kwouyawo kubato rezano PF, mune kusanzwana namubato umu zvaita kuti paite mapoka maviri, Lacoste neG40.
Aiwa, I think dambudziko ratiri kuita mukutarisa maproblems ari muzano ndeyekuti tinokanganwa kuti zano haingozi political party chete. Zano iri conflated kana yakazvibatanidza nenyika. Saka matakanana anoitwa muzano zvichinzi faction G40, faction Lacoste haana zvaanoreva, nokuti mauto, mapurisa, maCIO, madepartments egovernment ndo zano hombe iyeyo. Nokuti havana kasikuera, havana Munangagwa, havana even vamugabe chaivo, havasivo chaivo zano. Zano istate. Saka kana mukatanga kuita matsikishana musecurity, muarmy, muCIO, mumapurisa, ndokuti zano yodonha. Nokuti zano inokwanisa kuva weak political, asi kana masoja achibuda kuti the office of the president is a straight jacket, munhu asina kuenda kuhondo atonga abva, zvinoreva kuti tichiri kure nokuti zano inyatsokuchallengewa zvakasimba.